chokutangisisa ndechekutaura kuti mutemo wekunzi Protection Act mutemo wakakosha zvakanyanyisisa takatarisa nyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevatengi maconsumers. So far hatisina a dedicated consumer protection act, but makaona nyika dzakawanda dzato nemaconsumer protection act. I think he step in the right direction. Consumer Council of Zimbabwe yanga isina legal backing yakasimba yakafanana neconsumer protection act. Ndosaka tiri kuona even pakudzikwa kwemutemo uyu weconsumer Council of Zimbabwe vakashanda zvakanyanyisisa kuti mutemo uyu uveko. Saka I think mutemo wakanaka, mutemo unounza consumer confidence, mutemo zvakare unobatsira economy yedu. I think this is in line with international and regional best practice.
Tiri kunzwawo kuti mutemo uyu unobvumidzawo kuwepo kwemapoka anochengetedza vatengi. Anenge achizoshanda sei?
Nzwisiro andiri kuita ini, maconsumer protection advocacy group anenge aripo kuprotekta kana kupromota nekurepresenta kodzero kana mainterest emadifferent groups or macategories emaconsumer. I think in general, I think ndo basa raanayero rekupromota nekuadvansa nekuadvocata for maconsumer interest nemaconsumer rights. Hatisati ane zvizere nekuti mutemo changounzwa, but according to act, I think ndo zvauri kutsanangura izvozvo.
Zvii zvamunganyanyokurudzira kuti veruzhinji vazive pamusoro pemutemo uyu?
Kuti veruzhinji vazive kuti tese tiri maconsumers tine mainterest nemakodzero dzedu. I think dzakakosha kuti tinge tichidziziva kodzero idzodzo kuti tikwanise kuenjoya marights yayo, uye zvakarewo tinenge tine responsibility. Saka tinofanira kuzivawo zvakare maresponsibility yedu semaconsumers. Saka nyaya yemainterest yedu yakakosha kuti tinge tichiinzwisisa, uye tinofanira kuibhalansisawo nenyaya yemaresponsibility edu kana maobligation atinawo isusu semaconsumers. Saka panofanira kuva nebhalansi ipapo, uye nekunzwisisa pakati pemusiyano uripo pakati pemainterest, marights emaconsumers, uyewo zvakare maresponsibility emaconsumers.